zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica neCanada nezuro zvakasangana kumutambo weZimbabwe Achievers Awards wakaitwa kuMarriott Hotel kuGaithersburg muAmerica. Uko kwairemekedzwa zvizvarwa zveZimbabwe zvakadadisa mune zvavanoita muupenyu vari muno munyika yeAmerica. Makwikwi ekupa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mibairo iyi akatanga mugore ra2010. Kwakanga kusingadani anonzwa nezuro muGaithersburg dunhu reMaryland apo zvizvarwa zveZimbabwe zvaipemberera nekuremekedza vakakunda muurongwa hwekurangarira vana veZimbabwe vari kuAmerica vakadadisa mugore rino. Vamwe vanoremekedzeka vakanga varipo pamutambo uyu mumiririri weZimbabwe muAmerica vaAmon Mutembwa nemudzimai wavo uye mukuru webhanga reStewart Bank kuZimbabwe Dr. Lance Mambondiani. Nyanzvi mune zvekuvakwa vari muzvina bhizinesi vakakunda vakawana mubayiro samuzvina bhizinesi akakunda vamwe vaPhilip Bhamu vekuGaithersburg vanoti vave kushanda nevechidiki kuti vavape ruzivo rwavainarwo kuitira ramangwana renyika. Mufundisi wekereke yeSalvation Army kuNew York vachaka ngwenya avo vakakunda mumakwikwi ekuimba vanoti vanotenda Mwari kunyanya nekukunda uye kugonesa zvizvarwa zveZimbabwe kuita mutambo wakadai.
Hakungotenda Mwari nekuti zvatinoita isusu ndezvekutenda Mwari kuimba nziyo dzekuti vanhu varopafadzwe vasimbiswe mukunamata kwavo uye muupenyu. Dzimwe dzenguva upenyu hunonetsa, dzimwe dzenguva zvinhu zvinoshupa, asi Mwari tinotenda pamusoro peupenyu, pamusoro peutano, pamusoro pemabasa. Even vasina mabasa vanotone chimwe chinhu chavainacho chavakapiwa naMwari chavanofanira kuita thankful.
Vatakawira kapikinyu vanogara kuGermantown vanoti vakafara zvikuru nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe muno muAmerica.
Vanhu vari kuita zvisina anaakamboona, vari kuita mashura nezviratidzo kuno kuAmerica, vari kushanda nesimba. Hakusi kushanda nesimba, asi kushanda nesimba kwavari kuita uku kuri kuburuta kuti isu vana sevana veZimbabwe tive tinocherechedzwa. Academic fields, medicine, entertainment, vanhu vari kuunza maZimbabwenzi akatekeshera muno muAmerica vari kuvaunza pamwe kuti vakwanise kunge vachifarwa nevamwe.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuVirginia, muzvare Tafadzwa Matinenga, vanoti chidadiso kuvana veZimbabwe kusimukira nekubudirira mune zvavari kuita vari munyika ino.
Kunyanya kufadza kuona kushanda kunoita maZimbabwenzi vari kunoko. Tinowanzoona tichi maZimbabwe tichinozoti varingosenza, asi kuti zvoni tikwanisa kuunganidza maZimbabwenzi tichivatenda nekusenza kwese kwavanoita. Saka ini ndikuzwa kufara nekusenza nekuti tikuvapa kutenda nebasa ravanoita.
Mutepfenyuri wenhau weStudio 7 Marvelous Muhlanganya uye akasimudzawo mureza weStudio 7 nekuwana mubayiro muchikwata chevatori venhau. Vamwe vevakatorawo mibayiro ndiDr. Chipo Dendere vanodzidzisa kuAmherst College, mudzimai wavajonga Kandemiri veStudio 7 amai Poshia Kandemiri vakawanawo mubayiro, uyewo muzvare Savannah Madamombe veWe the People. Mukuru weurongwa weZim Achievers amai Faith Banda vanoti vatotanga kugadzirira urongwa wegore rinouya. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.